So nyaya iyi iri kuvhundutsa vanhu vanenge vasinga zivo bumbiro remutemo wetriple C party. Leadership iripo yakanzi kutorwa kubva Congress ya 2019 patakavhota Bugweru. Takavhota musi wa 25 May huri usiku, maresults akaannounswa musi wa 26 May makuseni. Zoreva izvo kuti musi wa 26 May makuseni nemusi wa 2024. Vese vatakavhotera kugweru chemo fofisi dzavo dzakaexpire ipapo. Ndozviri pamutemo. Asi constitution yedu inopawo national standing committee mukana wokuextenda kana ne 6 months within the 90 days of expiry. Zvinova zvisina kuitwa neleadership iripo izvozvo inotsamirwa navanyuwe. If you check kuti from 25 May kusvika nhasi muna September pamuri kundifonera 90 days dzadarika. Zvinhu izvozvo zvisina kuitika.
Izvi zvinorevei?
Zvinongoreva izvo pamutemo kwakufanira kuitwa imwe legal process inoita kuti tikwanise kuenda kunosarudza vamwe vatungamiriri kana kudzosa ivavo kana ruzhinji rwemacitizens ruchifarira kuti varambe vachitungamiriri.
Asi tichitaura kune vari kutsigira muzvinafundo Ncube, vari kuti ivo vachabangwa vana simba ravo rekuzvipairira kudaidzira Congress.
Sezvamataura kuti muchitaura vanotsigira Welshmen, it becomes factional. Isu tinotaura tiri vatsigiri vetriple C, we don't follow individuals. Zvakaita tisiyane navachamisa is this mentality of hero worshiping a leader. The position should be party position, not individual position. And at the moment someone comments abuzviita munhu waprofesa atodaivheta muagenda yeparty, this is the legal party position. It has been announced munhu akaita fit legal opinion is the interim secretary general. Nese munoziva kuti vachabangu senata honorable senator Chabangu ndivo pari zvino vari recognized ne all state institutions, parliament ndiye signatory, ZEC ndiye signatory, is the leader of the opposition. No one is went to court for leadership ya afectwa nema changes aitika ayi kunoti handizvo vanozvitaura kumedia nekuma kuvanhu vavo vemafaction.
Ko zvimwe zvavari kutaura zvekuti dambudziko ranyanya kunyanya apa nekuti hurumende yati pakupihwa mari yemapato ezvematongerwo enyika iyi nekudaro vachabangu vada kuita nhafu.
Inini pfungwa dzangu ndinototi kuti mari yegrant yepolitical finance act iuye itori advantage dzichatirerutsira kuita process yekuti tisvike pakuita Congress.